Munyori musetsisi, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vati nyaya iri kukonikoti yakakosha zvikuru. Asi vati kana dare rapedza basa raro, basa guru nderekukurudzira runyararo nekubatana munyika. Vamutata vati nekusagutsikana kuri munyika, zvakakosha kugadzirisa ukama hwakaputsika.
Ndinofunga kuti kana nyaya dzose dzichinge dzapera, nyika yese igare pamwe chete kuti gadzirise nyaya yeukama hwedu hwakaputsika kubva kumhuri, kubva kumacommunities, kumabato ematongigo enyika, uyezve nenyika yese nokuzara kwayo. Ndinofunga tinofanira kuti gadzirise zvose zvakakanganisika nechekare. Kusagutsikana kuriko panguva iyo ino nezvatinoshumira chese takatarisa kumberi. Izvozvo zvinofanira kuti tigare pasi titaure pamusoro pazvo.
ZCC inotiwo kutevedzwa kwebumbiro remitemo yenyika kwakakoshawo zvikuru mukuunza runyararo. Vamutata vati bumbiro rinofanirwa kutevedzwa uye mitemo yogadziriswa kusadzisa zviri mubumbiro.
Tinofanira kuti titarise pamusoro penyaya kuti bumbiro remutemo wedu ringawana sei makumbo ekuti ritsike rifambe mukati menyika, mitemo yenyika yedu ive nesimba rokugadzirisa kuzvidzana kwatinoita sevanhu veZimbabwe. Nyaya yeconstitutionalism neconstitutionality zvinge zvine nzvimbo mukati mekuvaka ukama hwedu.
Vamutata vati vose makereke vanokurudzirawo kuvandudzwa kweupfumi hwenyika kuitira kuti varombo vawanewo chauviri uye kuti vechidiki vawanewo upfumi.
Nyaya yechitatu inyaya yekuti upfumi hwenyika hungavandudzwa sei. Zvikuru huve upfumi huchabatsira kuti vari pasi vakwidzwe kumusoro, uyezve kuti vasina vawane, uyezve tisingakanganisi tarisiro yevechidiki vanenge vakatarisawo kuti vawane upfumi hwohu pane ramangwana ravo.
Munyika mune kusawirirana zvikuru zvichitevera mabatirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission, uko kwakapa kuti kupokana kwezvakabuda musarudzo kupedzisire kwapinda muConcord. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.